ma Zimbabwe nzi tinotarisirawo zvinhu zvakanaka kuti nyika yedu yeZimbabwe ienderere mberi mumashure meharmonized nations akaitika musi wa30 July. Tinoshuvira kuti munyika medu meZimbabwe ikonomi yedu iimprove, pave nemabasa, paregere kuramba paine unemployment yakadaro, uye tinoshuvirawo kuti every part, every sector economy iimprove, zvinhu zvichiwanikwa, foreign currency ichiwanikwa, mari mumabhengi ichiwanikwa, mapraise aregere kukwira sezvo ari kuita. Asi hatinyatsoona zvakanyanyisa kuti China kuti ine chinangwa chaicho chaicho chinyatsosimudzira Africa in general, then Zimbabwe in particular, zvinonetsa.
Asika Dr. Ngwari, tinoona kuti iyo China iri kuramba kuti ukama hwayo neAfrica hausi hwekuti munhu atasvabere, kwete, iri kuti iri kubatsira kusimudzira Africa, kwete kuremedza Africa nezvikwereta.
Kutaura kwavo regerai timboona zvavada kuita izvozvo, asi ndokuti mumashure maangu ari muAfrica munopakapita muAfrica hatisati nyatsoona zvinonyatsobatika, kunze kwokuti vanopinda vachinotora maminerals vachiisa kunyika dzavo, vachinovaka kunyika kwavo. Yes, there's been employment yavanocreatawo here and there, but machinese kazhinji kacho hatina confidence nawo. On my behalf, and not only the men, the Chinese.
China neZimbabwe, Dr. Ngwari, zvine ukama kubvira munguva yehondo yechimurenga. Munofunga kuti pane chingachishanduka here nhasi?
Ndinotenda zvikuru kuti China yakabatsira zvichokwadi muliberation struggle for this country. Tinongotendera nhasi, asi tingoti isu tinoda kuti wabude pachena kubatsira kwawo isu muZimbabwe munomu. Kana tichibatsira pachena, zvakanaka.